Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 30, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu makumi matanhatu nevanomwe vanonzi vakafa mushure mekubonderana kwendege nechikopokopo chemauto muAmerica nezuro manheru. Zimbabwe yogadzirira musangano wechimbi-chimbi weSADC wakanangana nekuzeya nyaya yehondo iri kuDRC, kunyangwe vatungamiri vashoma vari kuratidza kuzvipira kuuya kumusangano uyu. VaJob Scholar voendesa vakazembe-kazembe nevamwe kumatare vachivapomera mhosva yekuvashungurudza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika makumi matanhatu nevanomwe 67 vari kunzi vakashaya nezuro manheru mushure mekunge ndege yeAmerican Airlines yadhumana nechikopokopo chemauto pedyo nenhandare yeRonald Reagan National Airport pedyo neguta reWashington DC. Pari zvino pari kunzi pane mitumbi inodarika makumi matatu yawanikwa. Ndege iyi yaibva kudunhu reKansas yakatakurawo vamwe vanoita zvemutambo wefigure skating vemuAmerica pamwe nevamwe vekuRussia. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vataurawo nevatori venhau vakati vari kushushikana zvikuru netsaona iyi, iyo vati ingadai isina kuitika vachiti pane vanhu vakatadza basa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mumwe mugari wemuguta reWashington DC uye ari chizvarwa cheZimbabwe vaCalvin Manduna.
Ndingati ndabatikana, zvinhu zvabata vanhu vakawanda muno muDC nemuAmerica nekuti tanga tajaira kuti kufamba nendege muAmerica zvinhu zviri safe. Zvinhu zvatisingambofungiri kuti pane chiitiko chakadai chinoitika. Vanhu vakawanda vabatika neniwo wacho. West kuti kuri kunzi hapana awanikwa ari mupenyu so far sekunzwa kwandaita, saka zvinhu zvinorwadza sereki.
Tinoona kuti zviri kunzi ndege iyi yawanikwa iyo ichiwanikwa ichidhumana neimwe ndege yemauto vanga vari pazvidzidzo. Imi munoona zvichigadzirika sei izvi?
Pasati paitika iyo njodzi, pane besi remauto riri mudhuze neairport iyoyo. Saka unoona kazhinji kana wakatarisa ndege dzechiuto dzichifamba dzichipfuura, dzimwe dzacho dzinosiya ekuru wenyika, pamwe vanofanira kutsvaga dzimwe nzira dzavanofamba nadzo dzisingapesani nendege macommercial aircraft aya, nekuti kuisa vanhu vari kutraina neairport iyi iri busy zvisingaiti airport yacho iyoyo. Ndioni chiri chinhu chakanaka. I think vanofanira kufunga patsva mauto vanoita training yavo kwakasiyana zisiri kupedyo neairport yecommercial.
Mungaziva here kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvingadai zvanga zviri mundege here?
Ipapa handiziva, handisati ndanzwa kudaro. Ndakangonzwa kuti kwaive nevanhu vekuRussia nevamwewo nevamwe vana vechidiki, asi kuti pamune zvizvarwa zveZimbabwe handisati ndanzwa.
Tombotarisa semugari weWashington DC, vanhu vakawanda vari kutambira sei zvaitika izvi, uyezve iyo nhandare yeRegan pari zvino yakavhurwa here?
Vanga vachiti Regan vachavhura nhasi makuseni kuma11. Vanhu vemuno muDC vabatikana sekutaura kwandaita, nekuti it's over almost 10 years pasati paitika accident yendege pakafiwa zvekudai. Saka kuti pave vanhu, it's a lot of people, zvavhundudza vanhu vakawanda kuti tarisai nyaya dzesafety kundege uko ende zvauya nguva futi hurumende sekuzvakwa munoita vanga vachitarisa kuti vanhu vadzingwe mabasa chichi saka vanhu vakuti zvoo zvimwe zvatiri kutarisa kuti musangoda kukanganisa mabasa kumaagency ehurumende anoitira zvesafety maservices avanopa kuvanhu akadai hazidi kudisturbwa nekuti teda kuti kamaaccident akadai not only kundege but clean up yacho yaitwa after kuyakuzotsvaga vanhu masurvivors we need vanhu vari mumabasa vachiita mabasa akakosha ya
avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe chinogara muguta rewashington dc vacalvin manduna vachitaura namavelas muhlanganyauye westudio 7 vari muno muwashington dc Musangano wechimbi chimbi weSADC Extraordinary Summit wange uchifanira kuitwa muHarare nhasi wave kuzoitwa mangwana. Musangano uyu wakatinangana nekuzeya nyaya yehondo iri muDRC. Munyori mukuru weSADC vaElias Magosi vatopinda munyika nhasi vakaita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi vane ruzivo nezviri kuitika mubazi rezveku chikidzana nedzimwe nyika vanoti vatungamiri veSADC vakawanda havasati varatidza kuzvipira kuti vari kuda kuuya kuZimbabwe kuzopinda mumusangano uwu. Ukuwo mutungamiri wenyika yeRwanda neSouth Africa varukandira nawo makobvu nematete nezvenyaya iyi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vari kupomera mhosva Rwanda yekutsigira chikwata cheM23 icho chakauraya mauto eSouth Africa 13 ari muGoma muDRC. Rwanda iri kuramba kuti ine mauto munyika iyi uye mutungamiri wenyika iyi vaPaul Kagame vakati vaRamaphosa vari kutaura mashoko ekunyepa. Mukuzeya nezvenyaya yehondo iri muDRC iyi tabata muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa patswane University of Technology tikatanga nekuvabvunza kuti vanoona SADC ichikwanisa kugadzirisa dambudziko iri here.
Handione kusangano uyu uchikwanisa kugadzirisa matambudziko ari muDRC nekuda kwekuti iwo mapoka ari kurwisana haasi kunzwanana uye havasati vagona kugara pasi vachiisa pfungwa dzavo pamwe chete kuti vanzwanane vagone kuti hondo iriko imiri.
Takaonawo iyo SADC ichiti haisi kuzodududza pakubatsira DRC kunyangwe South Africa yanga yarasikirwa nemauto pamwe chete neMalawi. SADC ingakwanisa here kuita zvehondo kugadzirisa nyaya iyi kana kuti panenge pachida kutaurirana?
Pari kutoda kutaurirana. Dambudziko reDRC harina kutanga nezuro, rine makore akawanda ririko, iyo SADC iripo zvakare. Saka changachimisa kuti igone kuunza mhinduro kana kuti yanano pakati pemapato nenyika dziri kurwisana chii.
Munoonawo sei nyaya yekukandirana makobvu nematete kwavaRamaphosa navaKagame?
Hazvibudi zvakanaka nekuti tinoziva kuti vaRamaphosa navaKagame ndo vamwe vatungamiri vane chimiro muAfrica. Panonzi Africa vaKagame vakataura vanoteererwa. Panonzi Africa vaRamaphosa vakataura vanoteererwa. Saka kurwisana kwavari kuita uku nemashoko hachisi chinhu chino dunhu reAfrica riri pakanaka nekuti zvinotorwa zvabudisa nyaya inogara ichitaurwa yekuti Africa pachayo haina kubatana.
VeAfrican Union neUnited Nations vangakwanisa here kugadzirisa dambudziko iri?
Hazvisi kuratidza sekuti mapoka maviri aya angagoni kugadzirisa dambudziko vazuru. Ndinodaro nekuti dambudziko iri rine nguva ririko ende hakuna akanyatsoratidza kuti anogona. Takamboona nhaurirano dzaida kuitwa kuAngola kuRwanda hadzina kuzonyatsobuda zvakanaka. Takaona futi nhaurirano dzanga dzichida kutungamirwa navaRuto vekuKenya hapana futi chadzichabuda. United Nations hongu inongotaura mashoko, AU inotaurawo mashoko ayo asi chokwadi chaicho chaicho ndechekuti havasi kugona kuita zvinoita kuti gakava iri Rike.
Muzvina fundo Rike Mukonza vanodzidzisa Patswana University of Technology vanga vachitaura vari parunare vari ku South Africa.
The Voice of America.
Vanorwira kodzero dzevanhu munyika muzvare namatai kwekweza vesangano reWe Lead Trust uye mutungamiri wesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vapiwa mubairo nemuzinda weAmerica weAmbassadors Human Rights Defender Award nekusadududza kwavo pakurwira kodzero dzevanhu munyika. Vaviri ava vanogarawo vachisungwa nekumbunyikidzwa vachipomerwa mhosva dzakasiyana siyana. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vaudza bepanhau reBusiness Times kuti hurumende inogona kuzogumisira yatengesa mimwe midziyo inosanganisira makambani ayo nekuti iri kutatarika kubhadhara chikwereti chayo chenyika chemunyika nekunze icho chasvika mabhiriyoni makumi maviri nerimwe kana kuti 21 billion. Asi izvi zviri kushorwa nedzimwe nyanzvi munyaya dzezvoupfumi dzinosanganisirawo muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology. Tabata muzvinafundo Mugano kuti tinzwe zvizere.
Hurumende yeZANU-PF yanga yamukana wekuta reduce the debt simply by not acquiring new debt. Nzira iri nyore kuti tipedze dambudziko rezvikwereti. Kumira kuwedzera chikwereti kuita kuti chitakatora kudhara tifambidzane nacho tichibhadhara ichocho apa ufumi hwenyika unenge wachiwedzera saka kapasiti yedu yekubhadhara inobva yawedzera 2018 pavakapinda pasi yavanoti new dispensation veZANU-PF government national debt yedu yanga iri around $10 billion zvikwereti zvenyika zvinosangisa zvemuZimbabwe nezvekunze. Izvikutaura kunoku according to my figures last year chikwereti chedu chiri pa 21 billion asi mafigures a 2024 asati abuda ini ndirikutarisa kuti mafigures a 2024 achasvika pa 3 billion kuwedzera pane ye last year 2023 billion zvoreva kuti tichanzwa ripoti kuti chikwereti chaya pa $24 billion.
Ko zvekutengesa mudziyo zvaakuitwa izvi munozviona sei?
Izvikutengesa maassets izvi haisiri nzira yakanaka nekuti isusu tinoziva hurumende mune huori hwakawanda zvekuti tinopesera tatengeserwa maassets ese hatinawo tosati avarombo saka toti uku tine chikwereti uku maassets aridini hatichina afi akakwana maassets acho nekuti vane tsika yekuita undervaluation yemaassets. Tikaona nyika dziri kubudirira dziri kufamba zvakanaka padevelopment yeupfumi hwenyika sechina mastate owned enterprises ano contributor 60% yeekonomi saka zviri kureva kuti nyika inei kuti itoenda mberi tinofanira kutosimudzira pundutso kubudirira kwemakambani ehurumende. Zvino taakuda kutengesa mapadza manje isitiro kuzorima tinozorima nei?
Ko zvinombotaurwa kane vamwe muhurumende womukuti vakutadza kubhadhara zvikwereti nekuti nyika dzakaita sana America dzavanoti dzakavatembera zvirango hadzisi kuvabatsira kuti vakanganirwewo zvikwereti zvacho muzvinafundo.
Zvirango zvakabviswa, hapana zvirango zvichiripo. Chechitunde chekuti chirango chikuru chitakatozvipa ecorruption gore roga roga tiri kuwesta mari yosvika $3 billion yekuti dai tisingaiwesti teichitukisa pasaiti tichibhadhara zvikwereti takapedza chikwereti kudhara.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Vatereri echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye paFacebook mazuva ose. Kana mchida kubatana nesu padande mtande re WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motswaga pakanzi VOA show na motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu patino kupai link ye WhatsApp channel ye VOA show na. Govana inevamwe na uze Studio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Vaimbova miriri wezengeza West mudare paramende uye vave sachigaro wesangano National Democratic Working Group va Job Scala vakaendesa kumatare vachipomera mhosva vanhu vakavasungisa kuti vavaripe. Vanhu ava vanonzi vatotanga kupiwa masamanisi nezvikonzi zvedare. Vaskala vakaendesa kumatare gurukota rinoona nezvekudzivirwa kwemukati menyika vakazembeka zembe mukuru wemapurisa Commissioner General Steven Mutamba, Major Street Feresu Chakanyuka, munyori mukuru bazi rezvemari va George Guvamatanga nevamwe. Vaskala vanoti varikuda mamirioni gumi nemaviri kana kuti 12 million US dollars yekuti varipwe kushungurudzwa kwavakaitwa apo vakagariswa mujeri kwemazuva anodarika mazana mashanu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo nezvenyaya iyi.
Nyaya iyi kubva panakangochenurwa namatare takatanga kufambisa mapepa okuzivisa hurumende kuti makandi mbunyikidza ndisina mhosva yandakapara. Saka ndinoda kuti mundibhadhare upenyu hwangu hwamakatambisa nokundiumburudza serombe mutorongo renyu pamakanga makandisunga namacheni, pamakanga muchindishungurudza muchindirambidza kuti hama dzangu dzizondiona, muchindishungurudza kuti kana chokudya chaiko chaiko ndisapiwa. Saka taindirana kumatare edzimhosva okuti nyaya iyi inotongwa mumatare edzimhosva.
Muruda kuripwa mari apa.
Isi yatakaisa iko zvino mamirioni gumi namaviri, 12 million dollars yema lawsuits atakaita against hurumende yeZimbabwe.
Ko zvikasabudirira kumatare ekuZimbabwe muchaita sei?
Kana matare omuno muZimbabwe akaramba kunipa justice, mutemo unotendera kuti kana kuna mutemo wepasi rose unonzi international law unokutendera kuti iwe kana washaiwa justice munyika mako, washaiwa remedy munyika mako, waexhausta mainternal remedies ose. Saka tatanga kuenda kumatare omuno tisata zvitora kuzviendesa kumatare makuru epasino rese. Inyaya yanicharwa sembumba unosvika kumatare ese okupedzisira ari pasi pano anotaura nenyaya dzekodzero dzavanhu. Saka isi nyaya yekumbototamba nayo yoyi nokuti ndakarwadziswa zvisati zvakamboonekwa nomwe munhu munyika munomu. Saka ndicharwa sembumba.
Ndiani chaizvo amuri kuendesa kumatare apa?
Mutemo womunyika muno unokudza kuti ndevapi vanhu vaunoendesa kumatare paunenge wakareserwa pika. Saka mutemo wedu isisu unotaurira kuti vakandisunga vachizivaive kuti handina mhosva uye havana umbovo nokuti pavakaya mudare vainyadzisa. Mukaverenga marekodhi acho okudare munosvoda kuti ndozvinhu here zvakashungurudzirwa murume uyu sokunge munhu akanga auraya munhu. Saka munosungisa avo vakakusunga usina mhosva, avo vakanga vachichuchisa nyaya yakanga vachiziva kuti nyaya iyi haina umbovo asi vakaramba vachingokuzvuzvurudza nokushungurudza nokunyima mari yechibatiso inonzi bhero ndichisafa ndiri mutirongo. Saka ava vese ava ndo vatasuwa kuenda navo kumatare.
Vaimbova miri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala. Taedza kubatawo vakazembe vaGuvamatanga nevamwe asi vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi mutauriri wemapurisa Commissioner Ponyati vakamboudza Studio 7 kuti vanhu vanenge vasina kugutsikana nekubatwa kwavanenge vaitwa nemapurisa vakasununguka kuenda kumatare kana kuenda kumukuru wemapurisa. Vaskala vanga vachitaura vari kuchitungwiza.
Direct
Kubva zvabuda pachena zvimwe zvikwata zvevakarwa hondo yerusununguko pamwe nevamwe muzanu PF nevemapato anopikisa vachiramba kuti bumbere remitemo rivandudzwe kuitira kupa mukana kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa wekuti varambe vari panyanga kusvika muna 2030. Vari kurwisa kuti vaMnangagwa varambe vachitonga. Vari kutowedzera kurudziro iyi vachipikisa kuti vacharamba vachitonga kusvika vapedza zvirongwa zvebudiriro zvavanoti vakatanga. Vari kuzviramba vari kuti vaMnangagwa vari kuregedza uori uchiitika pamberi pavo uye vari kutiwo vose vari kuda kuti mutungamiri wenyika arambe ari pachigaro ndivo vari kuwana chouviri kubva kunyaya dzeuori. Mugozi ane zvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nengo dzebato rezanu PF vaDavid Masomere avanozivikanwa nerekuti DJ Masomere avo vari kutsigira kuti vaMnangagwa varambe vari panyanga pamwe navaMalcolm Michaels avo vari kuti vaMnangagwa vanofanira kuchisiyirawo vaConstantino Chiwenga Chimuti. Jonga atanga nekubvunza vaMasomere zviri kuita kuti vati vaMnangagwa vanofanira kuramba vachitonga.
Itisa inyika yose ichida inyika yose kunorofe ari kuda 2030 kuna kungawani kwa laviri vatatu zvekune demokrasi hazvirambi zvinhu kuti isusu vazhinji uri kuti 2030 nekuti vaMnangagwa vagona kugona kwacho kwanyanyisa zvinodadisa kana inyaya yekugona vanhu vari kukumbira kuti chepfuura mberi kuti manyanisa kugona
regai tinzwe kuna mukoma Michaels mukoma Masomera vari kuti aiwa inyika yese iri kukurudzira vaMnangagwa
kutanga indimbauramba kuti nyika yese ipi ndinoro chizvarwa chemuZimbabwe varamisirira nazvo and number two nyika yedu iyoyo imbori nevanhu vangani zvekuti we can narrow down a vision or capacity yeu individual kuti ndiye angabva apedza sterek zvekuti vamwe vese they become majunior child development companies vose ngavanovanovhunzo hazvidaro vari kutotonga izvozvi anova mutungamiriri wedu vaMnangagwa vatinoda sendi vakatotungamirira vachitotorawo kubva uno imomo and hataigona kuti uyo ane chakanaka chaamboita saka hafaniri kubva hazvidaro because politics thrives on continuity tinotandidzana Chimuti and language yeyo kana tichiti vaMnangagwa naachionge chinhuwani sei tichizonoti aa uyu ndaramba achienda uyu ndatangano nezvazvo because vision ndeimwe chete saka zvinombozadziswa neumwe zvinombozadziswa kafuti zvichiitwa neumwe munhu handizvese.
Regai tinzwe kuna vaMasomero hanzi kana muchiti zvirongwa zvinofanira kuenderera mberi vanhu vari mubato rezanu PF imomo vanokwanisa kungoendesa Chimuti mberi zvisinei nekuti ndiana apiwa Chimuti ndavachiwenga here vamuhadhi here kana vaMasomero.
Zanu PF atinotaura iyo resolution number one kuriapera muzanu PF conference nderekuti vaMnangagwa vavapfuure mberi kuita 2030 saka handizviti zanu PF vamoreva ndeipi iyo zanu PF yemenemene yakapfuura mberi yeconference kugore rapera kubulawayo yakati vaMnangagwa rezo number one vaMnangagwa ngaaende mberi kusvika 2030 saka imwe zanu PF inotaurwa ndeipi inenge yatotaurwa imwe zanu PF inotaura opposition here
regai tinzwe kuna mukoma Michaels
unoona zvazvinoita vaMasomero inini handifanira sendoda kuexpose sterek pamasaisai because hatina 2-3 years nezanu PF taziva chinhu chinonzi Masomero hatigoni kumisa maonero ako but zanu PF inooperata necontinuity umwe achibuda umwe achipinda ende ndimambo kubvunza something kana uri munhu wezanu PF chaiye Mugabe takamubvisirei
pindurai vaMasomero hanzi vaMugabe vakabvisirwei pachigaro
takati Mugabe akabhendire chii
zvokuti vaMugabe vakabvisirwa chii kana chii munhu wose vanozviziva but inisi nyaya iri ndeyongoti vaMnangagwa vagona vavapfuurire
mberivaMnangagwa
Michael regai vapedzi
taurai munogwadhi wachii kana muzanupiefu chaiyo vaMnangagwa vaka 26 mogwadhiwe chicha mogwadziwa
pana nai mukana kuitira tisaite dambudziko regai
ndidzoke
regai ndikupei mubvunzo mukoma Michaels mataura nyaya yekuti imi Chimuti chinogona kupiwa kune mumwe munhu ndiani wamungatarisira kuti anopiwa muzanupiefu kana vati vaMnangagwa vasaenderera mberi
isusu next candidate yedu isusu yatiri kunosimbisa tichienda kucongress zvinodiwa nenyika yese ndivachiwenga because tese tinoziva zvinhu zvakaitwa 2017 and people must be rewarded on merit therefore vision yanga inayo tete maZimbabwe tichiungana all different races coming together. That's the same vision yatoda kupfuura nayo mberi. And mansa yakutoita kuti seZimbabwe yese titopenga nekuwada is his stance towards corruption. Because corruption is no ya dabusashi.
Vamasomere, takaona pakabviswa vamugabe muna 2017 vakanga vachitungamira kubviswa kwavamugabe Mauto nevamwe mubato rezano PF vaiti vamugabe vatenderedzwa nevanhu vane huori. Takanzwa varwe hondo yerusununguko vachinyunyuta kuti vamunangagwa vatenderedzwa nevanhu vane huori vari kungozadza matumbu avo.
Mukoma Jonga,
taurai
musununguko sevabiko vakataura nai Mukoma Jonga. Vagwe musununguko munhu wane here vanhu vatatu here vangokomberedzana. Tine maovheti chacho panoti wana asoseti nyakumi iodo hatidzidziri asoseti iriko inozikamwa. Sai musatokangaisa uchara wachiwinda wachiengwa musavarevera nhema havamo mukati mazvo. Imimi ndimunongoda kurevera nhema ingwe.
Maita Mukoma Masomero, tinzwe kuna Mukoma Michaels. Mukoma Michaels, pindurai tinzwe.
Inini question yandoda kubvunza Masomero very simple. Kuti Masomero, the president has spoken on record more than 7 times. Vachiti I want to rest. Vanhu vamwe vachiti ndauda kuzorora. Iti inzi basa raaita rakurisa stage. Zvekuti aakusvika kuti ndirofanira kuzorora. And as an elder, voonawo vamwe vawakaita mentor vachifamba nechimuti. Saka tiri kuti isusu kana president wataura unoteerera ani?
Avo vanga vari nhengo yezanu PF Malcolm Mike Rose vari parunare kusouth Africa. Manzwawo zvakare kubva kuna vadavid DJ Masomere vari parunare muHarare. Muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Munhau dzemitambo, komiti yeInternational Olympics Committee yatanga kubvunzurudza vanhu vanomwe vari kuhwidza chigaro chekutungamira IOC. Zita reanenge akunda richaziviswa musi wa20 kurume. Gurukota rinoona nezvemitambo muzvare Kirsty Coventry vari pakati pevari kukwikwidzana ava, uye vakabudirira vanenge vari munhu wekutanga kubva kuAfrica uye mudzimai wekutanga kutungamira sangano reInternational Olympics Committee. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Makadiko washamarara newateereri weStudio 7. Ini ndinonzi Cheeseburns zvangu ndekuSouth Africa. Ndinoda kutaura panyaya yamunangagwa. Munangagwa chaacharambira ari pachigaro chiko. Paanoti anoda kupedzisa zvinhu zvaakaita. Zvinhu zvaakaita zvachanganonge dziti ndechipi chaakatiitira. Makangoona vese vari kutaura zvokuti ahenze vanhu vatu vari kuti zviri kudiwa nevanhu kuti Munangagwa asike 2030. Hakuna vanhu vari kuda. Ndidzo mbavha dziri kuda idzodzo dzakamutenderedza idzodzo ndo dziri kuda. Akafamba achibvunza vanhu chaizvo chaizvo munyika kuti Munangagwa ndasike 2030 haumboona vanhu kana kuti 30% kana 20% yevanhu vanonga vachitaura ndasike 2030 aripo. Saka isu vanhu veZimbabwe ngatisumuke, hatina basa kuti tubato ripi kana kuti ripi. As long uri mwana weZimbabwe, let us stand and fight this corruption. Yekuti Munangagwa harapa kuda kuchinja constitution.
Masora sei vana kwa Jonga, masora sei. Tine hurombo nemaodhi yedu asika kwanisi kunzikwa zvinhu zvetotaura. Maodhi yedu etiri kutumirai kwa Jonga, tokupira kuti afambe maodhi yedu. Tichitudzirawo Munangagwa kuti dai wasiyana nazvo zvekutonga nyika izvi, wopa anhu zvigona. Kwete kuramba wakangonamira pachigaro Munangagwa. Wamudhara wamunhu mukuru, sirawo vana vatonge. Kunamira pachigaro ndokunei. Dhasa nyika dzavamwe dziri kubudirira, yo yakakangoti vavada. Ndazvichinje vanhu vafare kunyika.
PaStudio 7 makadino ashamarari. Tinofara chaizvo nechirongwa chamunotipa chekutaura zvatinofunga. Ine hangu ndinoti DJ Masomera uyu ngatikwanire. Unoti vana veZimbabwe vari kuti Munangagwa arambe ari pachigaro, vana ani vari kuti Munangagwa arambe aripo? Inini zvangu ndirini mwana weZimbabwe. Tototi atosiya basa chero mangwana chai chai. Amuke akarizaina because kuona tozoenda maelection ka. Ndikare 2028 teta kuvara munyika. Zvinhu zvakatimirira kuipa izvi. Munangagwa siya basa shamwa. Tomuka watosiya basa hero. Zano PF hatichatoidi. Dai pambotongawo imwe pati. Tamboonawo zvimwe zvinotevera. Dzimwe nyika dziri kutongwa nemaopposition one. KuZimbabwe yatadzi. Nangagwa siya basa shamwari watiuraya munyika. Ndinotenda chaizvo ndikanzwawo mashoko angu aya muchimaisawo pamhepo. Ndinotenda.
PaStudio 7. Ya, nhasi ndoda kuti kana mawar veterans vakanditeererawo vachizvinzwawo zvandiri kutaura pano, vamwewo vari muZANU PF. Ndo zviya zvatogara tichitaura kuti ZANU PF yakaipa,
Aiwa, tinotenda vatereri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.